Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 15 2019. Makaterera kustudio 7 neperenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veApex Council vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi vasati vazivisa veruzhinji zvakabuda musangano nevamiriri vehurumende. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza kuti bageti awedzerwe nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vehurumende nezuro vakasangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti vazeye nyaya dzemihoro yavashandi idzo dziri kunetsa. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nechishanu zvondrapera nevashandu mushure mekunge hurumende yaramba kusangana navo nemusi wechitatu. Hurumende inonzi ndiyo yakazosheedza musangano wanezuro uyu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sangano waitwa manegotiators asangana nemanegotiators ehurumende tikataura tichitura zvakabva kuApex Council. Zvinova zvatakatenderana kuti tisvitse kuhurumende last week meeting yatakaita yeApex Council. Ndozvatasvitsa tikataurawo mahardships arikusangana nevanhu. Hazvimwe zvacho kungotaura asi munenge muchingoona kuti nyange vakuru vehurumende vari kugarawo muno muZimbabwe varingoona zviri kuitika. Asi formality unozongonopresenta. Saka tapresenta. Saka zvabuda musangano imomo tamirira kuti toita Apex Council yatichatura zvatabva nazvo kuhurumende tazobva ipapo. Tichazoita press conference yatichaita tichizivisa mamembers edu ese kuti tinenge taita madecisions api seApex Council.
Tinoona kuti svondo rapera hurumende yainzi yakaramba kusangana nemi kana kuti yakakundikana kusangana nemi. Ndiana azodaidzira musangano?
Musangano uyu wakadaidzwa nehurumende. Havana kumita date ratanga tati vasangana nesu. Changa chaita kuti vape date iro riri padhuze stereki ndeinyaya yekuti vanhu vanyanyisa kuomerwa nemaprices ariko. Tikatasamaridza tiri kutambira nyangwe 76% yatakapihwa iye yakangotsvairwa. Saka isusu patichanotaura neApex Council zvabva kumusangano, Apex Council ichazive yazeya tozoudza vanhu. Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council musangano une maunions akawanda. Pese pandinotaura paya ndichimira Apex Council nyange patinopa mastatements hazvisi zvinhu zvemunhu mumwe chete, zvinhu zvokuti tinogara pasi. Saka izvinezvi its premature kuti nditaure nyange madetails ezvabuda mumeeting. Ndinotanga ndambotaurira vakatituma then tozotura kuvanhu, tozotura even through Studio 7 mangwana.
Tinonzwawo kuti hurumende yakavimbisa kukupai mari dzemabhonasi. Inyaya yamakurukura here uye matambira here ofa iyo?
Nyaya dzebhonasi dzataurwa. Saka ofa yacho ndozvimwe zvandiri kutaura kuti zvinoda kuti titange tamboenda kuApex Council. Nokuti mamembers edu vatungamiri vemaunions vanenge vachitarisira totanga tavaudza tisati taisa mumhepo zvakanyanya, tombotanga taziya. Asi position yedu yatanga takatora seApex Council ndeyekuti bhonasi chero vakati vanotipa nemataurira avari kutaura vanobhadhara naNovember ndezvekuti kana masalaries edu asati akwira nyangwe bhonasi iroro tikapihwa hationi zvizonyanyisa kubatsira mushande. Chinodiwa ndechekuti titange tambonegotiata salary yacho itange yakwira iendewo pari nani so that kana takuzobhadharwa iri bhonasi inenge ichiuya iri bhonasi inenge ine udzamu wekuti munhu anogona kunotenga kana kuchengeta mhuri yake kwemwedzi iwe.
Makanga muchimboti maida mari inotangira pa $4,750 mari yemunyika kana kuti kuenderana ne yatingati bank rate yemusi iwoyo, pane zvati zvashanduka here?
Isusu ndo zvatiri kutaura kuti maprices ezvinhu mukatarisa ese ari kuindekswa kuinterbank rate. Saka naizvozvo tiri kuti zvino kana tikati zvinhu zvese maprices of goods and services zvoenda kuinterbank rate zvonyanyisa kudhura, iwo masalaries asina kuindekswawo kuinterbank rate, zvingashandika here zvakadaro? Ndomubvunzo wedu mukuru wekuti ngazvigadziriswe. Kana tichiti pane policy nyowani iyoyo, ngaiapplywe throughout. Tiri kuona vemabhizinesi vanokwidza maprice, tiri kuona nyangwe zera nehurumende iri kukwidza, tiri kuona zesa iri kukwidza, but iye hurumende yacho chitotendera kuti kwidzai. Saka ndo zvinhu zviri kunyanyisa kutinetsa. We still stand by that demand yekuti mari yatatambira October 2018 iyoyo ndiyo ngaiindekswe. Poita pamwe mechanism inenge iri self-adjusting.
Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vana muzvina bhizinesi vanoti vari kutambira danho rezesa rekuwedzera mutengo wemagetsi munyika kana zvichipa kuti awanikwe uye vatange kuita basa ravo nemazvo pasina kudzimwa dzimwa kwawo. Asi mitengo yezvinhu munyika iri kutarisirwa kukwirazve zvakanyanya mushure mekunge sangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA ratambira chikumbiro cheZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company neZimbabwe Company, Zimbabwe Power Company, chekuti magetsi awedzerwe nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Mukuzeanya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata muzvina bhizimisi vari sachigaro weCEO Roundtable vaOswald Ina, vanoti magetsi akadhura asi achiwanikwa zviri nani pane kuashaya.
Tagara takazviziva kuti magetsi edu anga akachipa zvakakurisisa. Izvozvo zvinhu zvanga zvichiita kuti izvo magetsi acho asawane mukana wekuti tigadzire mamwe kana titenge mamwe, nekuti mungava mutengo wanga wakatsikisa. Dambudziko ratinoita Blessing nderekuti izvo nguva yatinenge taona kuti magetsi akachipisa nezviri kuitika muupfumi nguva iyoyo, nenguva yatinozotenderera kuti taakuzobvuma kuti magetsi akachipisa, zvinhu zvinoita kuti izvo vanenge vachigadzira zvemumakambani vakwanise kunge vachibatsirikana nekuchinja kwemutengo iwoyo, zvinenge zvachinja zvakawanda zvacho. Saka kwenguva inoi magetsi akwira, akwira nguva yekuti mafuta emudzimotokari ari kukwira vhiki nevhiki, akwira nguva yekuti izvo mari yekunze yatinotengesa zvigadzirwa kuti tikwanise kugadzira zvinhu zvekutengesa iri kunetsa. Saka vana muzvina bhizimisi vakawanda vari panguva yakakurisisa pakukosha kuomesesa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvavo zvinge zvichitengeka. Vanotengawo vari panguva yakaoma. Kune vanhu vari kuenda kumabasa havasati vakwanisa kuwana mihoro inoenderana nekuti kukwira kwaita mitengo yemagetsi nekukwira kuri kuita zvanga tinogadzira tichitengesa, nekushayikwa kwaari kutoita magetsi acho nemafuta nezvakadaro izvezvo, vakwanise kunge vaakupinda munzvimbo yekunyatsoti vachange vaine yandingati pachirungu comfort zone, zviri kuomera vanhu vakawanda. Saka tiri kuona zvinhu zviviri izvi zviri kukanganisa mamaitirwo atiri kuita upfumi hwedu muno muZimbabwe.
Asi iko zvino zviri kufamba sei kumagetsi mumakambani umu? Ari kuuya nenguva here kana kuti zvichiri izvozvo zvekuti masikati ese hapana basa rinenge richiitwa?
Makambani akawanda aakuisa majenareta. Sekuziva kwandiri kuita machief executive andinotaura navo, vari kutenga mafuta emajenareta ekuti jenarita rishande between 12 and 15 hours pazuva. Saka magetsi asati anyatsokwana ekuti izvo tikwanise kunge tiri kuwana akakodzera kuti zvinhu zvedu zvinge zvisingadhuri. Saka ndo zviri kuiti haasati awanika akakwana, hatisi kuziva kuti achakwanisa here kuwanika uye riini.
Asi iro dambudziko remagetsi riringapedzwa sei chaizvo vabina muhurukurodza mune muchimboitawo nevehurumenda?
Zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadzirika kuitira kuti tipedze dambudziko remagetsi. Chekutanga, nyika yaifanira kunge yakaziva kare kuti izvo kwatiri kuenda mberi uku tichada magetsi akawanda. Nokuti izvo, structure yeindustry yedu yagara iri yekuti ine chipenga chezvigadzirwa yanoti manufacturing. Chiri kuramba chichidini chichikura chichikura. Saka taifanira kunge takazviziya kuti paifanira paine magetsi. Saka zvirongwa zvedu zvematemao kwatinogadzira magetsi emarasha, zvirongwa zvedu zvemvura kwatinogadzira yatinoti hydro, nezvirongwa zvemamwe masources emagetsi zvingadai zvakagara zvakagadzirwa kare nekuti mari inoiswa kugadzira magetsi imari yemakore akawanda yatingati pachirungu 30 to 40 years money.
Muzvina bhizimisi vari sachigaro weCEO Roundtable vaOsio Bina vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri mubishi rekugadzira muchina unochenesa mvura muHarare weMorton Jeffrey uyo vanotarisira kuti uchatanga kushanda munguva shomanana. VaGomba vaudza Studio 7 kuti muchina uyu wave padyo nokupera kugadzirwa. Tabata vaGomba kuti tinzwe mamiriro akaita nyaya yemvura muHarare.
Chekutanga chatingade kuzivisa vagari vemuHarare ndechekuti pari zvinezvi tiri mushishi kugadzirisa Morton Jeffrey, tiri kugadzirisa maclarifiers, mafilters, tiri kubvisa tichiisa matsva, tiri kungonamatawo zvakare kudai Mwari angatipa mvura yakawanda, nekuti mwaka wapfuura hatina kuwana mvura.
Machemicals kana kuti mishonga yekuchenesa mvura munawo here anokwana?
Tiri mushishi yekutsvaga kuona kuti tingatutsira here machemicals edu. Sezva takambotenga aya akusvika pakunopera, saka svondo rineri tinenge tichimhanya mhanya kugadzirisa dambudziko iroro kuti tinge tichiwana machemicals kuitira kuti plande rirambe chirana. Tinokurudzira vagari kuti ngatore mukana iwowo kuti varambe vachibhadhara mitero kanzuru, nekuti vakasabhadhara mitero kanzuru ndo zvinokonzera kuvharwa kweplande, ndo zvinokonzera urwere. Saka ine zimachaizvo vanhu vachizobvunza havo kuti sei plande yavharwa, sei mvura isi kubuda. Zvizhinji zvazvinotangira mumba medu, zvinotangira mumarongero edu, kuti kana takaronga tichinge tawana mari ngatibhadharei zvinhu izvi zvifambe zvakanaka. Tisazoite bishi nemheremhere taakubhadhara kumahospitari tekuti vanhu vanenge varwara. Ngatitaurei nguva inoi tichironga sevanhu vane nyika yavo kuti ngatibhadharei zvinhu zvekanzuru, tisafurirwe nevanotsvaga mari vatingati vakazvimirira vanotsvaga mari nemhando dzisiridzo vainofurira vanhu kuti musabhadhare kana zvirwere zvauya vanenge vasisipo. Saka ngatibatanei nguva ino yataakupinda mwaka wakaoma zvikuru, mwaka unounza zvirwere nekuda kwekuti kunonaya mvura yakawanda. Saka pakuya pezvirwere paya paya kana tisingatingabhadhare mitero tisiri redi senyika tinosangana nazvo. Saka ndinokurudzira vagari kuti vange vachibhadhara.
Hurumende inoti pamusoro pechichemo chenyu chekuti deno pavakwa mamwe madhamu.
Ndinokurudzirawo zvakare hurumende kuti dai yaenderera mberi yavaka kunzi Musami nemuda dhemu. Ndiyo chete mhinduro yakatsanangurwa nemazvikokota akabva kuGermany muna 1990 kuti Harare mvura yacho itange kunwika, itange kuwanikwa, hunge tavaka madhamu iwayo. Saka ndiri kukurudzira minista wemvura Perens Shiri kuti izvozvi ngavatange kushanda nemazvo kuti mvura iyo inge ichidhamuriwa kwemvura iwanikwa. Ndikukurudzirawo futi minista wefinance Mutuli Ncube kuti aise mari mubhajeti yekuitira kuti madhamu iwo avakwe, nekuti patave hapachisina kumira zvakanaka. Ndinodzokorora kuti patave hapana kumira zvakanaka. Saka hapachina nguva yekumboda kuita kuridzina kana kukurukura kana kuda kufungira kana kuda kudii. Patamira hapana kumira zvakanaka, vanhu ngavange tichibatana tigadzirise musha umire zvakanaka.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe vatori venau vanoti havafari nezvimwe zviri mubhiri reZimbabwe Media Commission vachiti hazvina kunyanya kusiyana nezviri mumutemo weAIPA uri kuda kuvandudzwa nebhiri iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nekomiti yeParamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko nezuro mugweru wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill. Bhiri iri rimwe rematatu akanangana nekuvandudzwa kwemutemo weAIPA anosanganisirawo Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Mumwe mutori wenhau, Brenna Matendere, akaudza komiti iyi kuti haafari nekuvepo kwechikamu chinoti Zimbabwe Media Commission inogona kushandisa mapurisa mukuferefeta mabasa evatori venhau vanenge vachifungidzirwa kunzi vatadza kuita basa nemazvo. Vakati izvi zvinoita kuti vatori venhau vashande vachitya.
Tusu tiri kuti section 10.4 irimo muZimbabwe Media Commission Bill ngaibiswe zvachose, vatori venhau vashande vasina pfungwa yekuti vanozoteverwa mune ramangwana nemapurisa, nekuti tikasiya zvakadaro kava mutemo ndechimwe chinhu chichazonetsa zvakare kuviolata free speech freedom expression nemarginalities. Saka tatichiti zviri kuitika kune mamwe masangano zvakaita semagweta, zvakaita sevana chiremba, kuti kana chiremba chiro akaitawo mistake yaita munhu akafa hakwanisi kutevererwa nemapurisa kuti vanomusunga kana kudi. Tinoda kuti mapoka edu isusu evatori venhau anga ari iwo anoita mabasa iwayo.
Vazvenyika Mugari, mudzidzisi wezvekutorwa kwenhau paMidland State University, vakati vatori venhau vane chikonzero chekutya kupindira kwemapurisa mubasa ravo kana kuchitariswa nhoroondo yezvakaitika kumashure.
Imhosva yeexperience yatakava nayo semajournalist under AIPA nekushandiswa zvine rusarura kwaiitwa maporisa mukushungurudza majournalist anenge aonekwa sokunzi haana kumira zvakanaka. Ndiyo experience inoita kuti zvino vanhu vatete kungonzwa pane pakangonzi polisi. Vanhu vanotya kudzokorora zvakamboitika. Ndosaka vachiedza kuti dai minista asudurika kure nechimhuka chinonzi ZMC ichi. Nemhosva yeexperience yavanayo, vakamboona minista waiita kubata majournalists namavoko ake.
Mumwe zvemutori wenhau vaWilly Mponda vakati zvisinei kuti vatori venhau vave nenguva vachitaura izvi havafari kuti bhiri iri haripi vatori venhau mukana wekuti vazvitarise mashandiro avo pachavo vega kana kuti self-regulation muchirungu. Vanjavulo Ncube mumwe zvemutori wenhau uye variwo murongi wemabasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vakatsigira kukosha kwekuti vatori venhau vakwanise kutsiurana pachezvavo pasina kupindira kwemapurisa. Sachigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dube Koswanda vakati musangano wanezuro ndewekutanga paurongwa hwavo hwekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebhiri iri uye nhasi vachange vari muguta reUlawayo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti Zimbabwe yatarisana nezvirwere zvepabonde zvakawanda asi mishonga yekuzvirapa isiri kuwanikwa. MuDaily News mekare vagari veBulawayo vanoda kuti kusarudzwa kwevanoda kudzidzira kuva vana mukoti kuitwe patsva uye vagari veMatabeleland vachipiwa mikana yakawanda kupfuura vanobva kunze kwedunhu iri. MuZimbabwe.com mune nyaya yevanhu vekuChina vakasvika muZimbabwe kuzotora zvana zvenzou zvinoita 33. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Nungaya mangwana anhu vachama veStudio 7, tikutendai mose vanoshandira vambatire Studio 7 nebasa renyu vamokuita iri rinova rakakura chaizvo. nanga namasho kwa kura ndo yangu tala bangoro ba chuma chuma ngari kada zokuti mo naka ngwa rastere kwa itazo zokuti China ichana na kuchana masiri siri ndano wimbazo ne urumende ajini kijua itazo anoda hari masiri siri ndani wimbe ne urumende sina zoe na itano ashungurudza inda itazo zokuti kama doro ya chuma baada ya itazo atukuna na katiri ya katofa ndofungo angalo darika hii yiga na jingo wimbe na msa ngana kaji yanga angu tala ndo jana zani pf harege kuti nyanga zaitara ba atu deserve na jingo miri ya zani pf zani bagaras zani pf ya tazi nanga wa tazi kutunga nyi kushawaka ni department rimwe nunziri nani nanga kwa anu swadesa dandri mi hainda yungo mungandisi ni mamu nyika kwa kutu mswadera kutu mswadera kutu kana muna ito vamba ito pandi ni president kwenyika kwa ngosungra ziska varia kutu nyazi isa chako kana ya anu samu nanga kwa kana jingo ya anu mbozo saato zikari ya basa ato zivara ya bauto tamba ni zuzukuru zake kutitambo za munu yuzi ngari zizitaraki ayo anachumanga hati nyangarele kariwe kumbagwa wako
Mamuka seko pa Studio 7 nao. Ini ndueto ole smati njanji. Nduda utaura pa msurupi awa wa Kennedy Mutata wa Makireka wazo. Wanotaura izi kuti paifana kuto garwa makore 7. Pasati paituwa mavoti. Ini andizi ini kuti chechi zawe izi. I chechi zangwari chaito chaizu herika na wati ndezi masata nisi. Ina zungu mziza. Mungati shuwa matambara kuti wana Mzimbabwe. Isi tisho demba kutu didai pa kutuwa mavoti gorerino. Kutuwa zogra kutu mga mavoti. Iwa ndo pa kutu 7 years. But avanzisi izi nezuhuita Mzimbabwe. Kana kutu paka puwa maru mamuna ngagwa. Ngagwa ngeja kaka nyarara. Kutu kutawara zunuzunu. Shamisa nyika zese uti. Vana iwa nvofungere. Iwa nvofungere. Iwa nvofungere. Iwa nvofungere. Iwa nvofungere. Iwa nvofungere. Shuwa mungati kutawara yako kututa. Guna watawara kutawara 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 mavoti. Ngasa iti wezi izi. Pa kukukaru 7 years. Kutawara yako 7 years ya muna wache. Ane ari pa kushikarundiai. Iyo amana ngo vache vamuri kukomplaina kuti vari kutadza ndo vamuri vapedza 7 years futi is not obwa kana nekutotaura izvo ngavapa vafunge zvakanaka ngavadaro kutaura zvinhu zvisangana nebasa riyetu panapa
magadi vashamari Studio 7 vateereri inoda ngokomendo wangu panyaya dzemapurisa vari kuti vakaona mahelmet padhuze neofisi yeMTC ngavaziziva nawo kuti zvavanoita zveisi tinenge takatarisa tichiona mapurisa aya vakatora zvinhu izvo vakasima vakatotadza kupinda muofisi mavaida kupinda MTC nekuti pakanga paine tight security tozviziva saka vakatoisa padhuze vakada kuimplicate businessman yewa kuti ndiye akazenga ari kutengesera MDC zvinhu ndiye ari kusupply MDC izvo zvekuti vaite hondo ndiye zvavo zvinhu zvavo izvozvo asi kuti vakatadza kuindoisa muofisi meMDC nekuti pane tight security saka ngavasambotiudze nhando dzavanoda kuti taurira idzodzo hatizviteveriri ende hazvina zvazvinobatsira kuti pamatadza kuita basa moti tatadza nenyaya yekuti MDC pamatadza kuti mimi nyika yaenderere mberi moti matadza nenyaya yaMDC kana matadza zvamatadza regedzai paivamwe mukana vaite varume mapurisa zivai pamuri kutenga chingwa ndo patichiri kutitengawo isusu zvamuri kuita ndezvatiri kuitawo isu kuti tione kurarama saka musafunga kuti maita vamunopuwa izvo zvine zvimahovhoro zvenyu zvitema izvi nezvima gambo zvamunopuwa izvo mofunga kuti zvichakuitai kuti murarame kusvika amen nhamo varume ichakubatai kusvika matambura ngatiite kuti nyika iende mberi zvamuri kuita izvi hazvina hazvisimudze nyika varume
mamukasei mukoma wanje pastudio 7 apo tinotenda nenhau dzangu tipa dzechokwadi asi ava vakuru ava vemachechi ava nhau yavo yavakutaura yakadhakwa vakatengwa namunangagwa vakatengwa nezanupiefu handivezanupiefu nekuzova kutaura zvinana namusoro zvachose vari kuda kutoti munangagwa atonge makore akawandisa asina ari pachigaro vakutaura atoitwa ngemukavi wechitubu ngapana nomubvisa bhoza vanenge pasina saudzo achitonga iyi anenge achiti kana vati mama kana vati musaudzo dzemumisiro zvinoreva kuti purezidendi otobviswa potoiswa kana kana akawata akasamasoja zvakangofanana nototongwa namunangagwa kwakutira zvakutonga futi saka hazvina musoro zvakutaura ngatiitei maelection ngatigadzisei mutemo isautaura kwaita vakoma ava vari kuesidoksa josbeka ndivataura zvine musoro
makadiko ndimenzo pano pa Bulukwana. Ndine mbunzo man. Ndanzwa pachinzi pama ofisi ari padhuze nemuzinda we MDC. Akawanuka paine ma helmets. Akasungwa vanhu gumi nevaviri. Vadii kuzosungwa gore rinouya sezvimwe chete nezviri kunzi mapurisa nemasoja akapfuura vanhu akasungwawo gore rinouya. Iyi hurumende iyi ine rusarura iyi. Zvinyaka hazvina kujeka zviri kuitika munyika umu. Ndosaka ndichigara ndichingochema ndichiti chamisa of course anozviti is the pastor. Ngauyiwo neplan B ape we must dance according to the tune.
Ndinokwazisai vatungamiri vestudio 7 zita rangu ndonzi Lakmos Mango ndiri kunoku zvangu Cape Town kunoku mushando kwekuchipinge. Ndinokumbirawo kuti masoja nemapurisa vabatane nemadoctors nemateacha panhau ino kuti Zimbabwe yanesa kuti vakambowana simba rokubvisa mukabi vabatane. Saka ndinokumbirawo kuti kudai vakwanisa kubatana nekuti zviri kutaura kuti ivo here ndo vari kutambiriswa mari yakawanda kupfuura vangu vese madoctors nemateacha iwawo masoja nemapurisa nekuti vakangonyara vangoti mwi atimbozvipa vanokomplaina kana kutaura kuti ivo ndo vari kutambiriswa mari yakawanda kupfuura vangu vese muzimbabwe. Kana kuti kutaura kuti ivo ndo vasikaonde dambudziko rusangane vangu vese muzimbabwe vasikadiwo kuti Zimbabwe inake. Saka ndokumbira masoja nemateacha nemapurisa kuti kana kudai mazwa izwi rangu richitaura ipapo makwanisa kubata ande vangu kuti nyika yedu iende mberi. Ndarabveyeyo mundaraunda.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vaimbove varwi veBoko Haram vanonzi vari kutadza kugara zvakanaka kubva zvavasiyana nesangano iri. Vanonzi havasi kutambirwa zvakanaka nevanhu munzvimbo dzavari kugara uye vave kushandisa zvinodhaka, vazhinji vavo vachitsvaga rubatsiro pazvipatara zvinorapa zvepfungwa. Vanhu gumi nevaviri vakafa, vamwe vatanhatu vakakuvara mushure mokudhirika kwakaita mwemba mudunhu reMau kuIndia neZuro. Nguva imwe cheteyo vanhu gumi nevatatu vakakuvara vadhirikirwa neimba mumusha weWalpadra mudunhu reUttar Pradesh.
Wega unoaziya ma system yacho.
Wamuzwa ere, mukomana vakomana vanomtena. Tongai moyo ndewa, na usaka saka SMS. Vasikana muriko ere.
Chongai moyo nemumvura mese. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro veApex Council vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi vasati vazivisa veruzhinji zvakabuda mumusangano wevamiririri vehurumende. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza kuti magetsi akwedzerwe mutengo nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.